Meya wegutare mtare va Blessing Tandi vaudza Studio 7 kuti Kanzuru ine mabasa akawanda kwazvo ari kuda kuitwa kusanganisira kugadzirisa kushaikwa kwemvura kumusha wedanga mvura chikangani dzimwe nzvimbo kutenga motokari dzinotakura marara uye kuwana vashandi vane hunyanzvi mumapadzi akasiyana siyana asi izvi zviri kudzoserwa shure nenyaya yechikwereti ichi
chikwereti chatiri kutarisira chiri kusvika momosi 900 million which is close to $1 billion yatiri kuoyewa nevakari vose vemuno vamutare chikwereti ichi chiri kubva mugore ra2013 kusvika izvozvi nekuti tinotarisira kuti pana 2013 paya vagari vazhinji vakastashirwa mabills avo saa tinoona kuti chinenge chakanyanya kukonzereswa nenhau yekuti vanhu vaitarisira kuti maybe pamanext elections vanhu vachange vachizobvisirwawo zvakare mabills iwayo so hazvina kuzokwanisa kunge zvichiita saizvozvo so ndopakatanga kukura chikwereti zvakanyanya tichizosvika achipindawo zvakare mucovid muno covid yativhiringidzawo zvakanyanya mbe 2020 tanga tine matotal lockdown akasvika muclose to 3 months
vatandi vanoti chikonzero chinopiwa nevagari chekusabhadhara mari pari zvino inyaya yekuti vazhinji vange vasiri kuenda kumabasa panguva yelockdown zvakare vamwe vakatosiyiswa mabasa acho izvozvo pakuti vashaye pekutangira zvichakadai vanoita mabasa ekutengesa vari muguta remutare vari kuchema-chema kuvakuru vekanzuru kuti vabvise vanoita mabasa aya vari panzvimbo dzisina kutarwa nekanzuru mukuru wesangano revanorarama nekutengesa vari mutare informal traders association vaitai mabhobho kari parire vanoti vanoda kuti kanzuru ipe nhengo dzavo dzinodarika zviuru zvishanu mvumo yekutengesa munzvimbo dzakatarwa chete sezvo vachibhadhara mitero
vanhu vedu vari legitimate varamba ri kukomplena kuti takatodini isu tisiri kubhadhara kanzuru tiri pafriendly tiri kubhadhara kanzuru tiri pabata tiri kubhadhara kanzuru tiri pazb tiri pamaneka post asi vanhu vasika kubhadhara kanzuru ndo vari murodhi vachitengesa asi isu tisiri kubhadhara mari so isu tezimita tinewo plani takabuda nayo yatakanyorora zvokanzuru izvozvi yatakatomirira response tirikuda kuti zvakaita kubva parengi yedanga mvura kusvika pabata panga paine mupurisa wakanzuru uri stationary unoenforsa ipapo kuti hapana munhu anoronga chinhu ipapo toenda zvepanext point kusvika pastandbig bank toda mupurisa unonga kune vanhu vedu vari kubhadhara kanzuru so ndiyo proposal yatakapa
mune imwewo nyaya vahatirarami mumberume avo vanozivikanwa zvakare nerekuti evans mumberume vanopinda chechi yejohani marange vakasungwa mwedzi wapfuura vachipomerwa mhosva yekubhinya uye kukonzera rufu rwemwanasikana asati abvezera ana machaya uyo aive nemakore 14 vachaziva nezvechikumbiro chavo chekuti vatongwa vachibva kumba nemusi wechitatu gweta ravamomberume vabrian majamanda vaudza studio 7 hasi kuti nemusi wechitatu ndipo vachaziva kuti zvakamira sei pamusoro pechikumbiro chekubvisa mari yechibatiso
tapinda mudare nhasi nenyaya yebail application yatirarami mumberume saka mutongi wenyaya ati akuda kuchinzvera mapepa etakanyora isusu magweta ari kumirira hatirarami uye newaperekerwe dzimhosva saka mutongi ati judgment yake inenge yava available ndo zvaitika mudare ra
kubva pakasungwa vamomberume vaingonyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso vachinzi vakatarisana nemhosva hombe uye vachityirwa kuti vakabvumirwa kutongwa vachibva kumba vangangotize kana kukanganisa zvapupu pamhosva yavakatarisana nayo ndakamirira studio 7 mamutare ndini Ledamoyo.